matanda ndopinda mulefu kana ndakudila ni heartbreak. Ndotilita namba ndobva ndadzibloka kuti usapinzire message. Tengeta tova ma enemy, unondipedzera energy. Tengeta tova ma enemy, hatichataura straight. Ndotenga zvigodhoro ndobva ndadhakwa kana ndakudila ni heartbreak. Ndotilita namba ndobva ndadzibloka kuti usapinzire message. Tengeta tova ma enemy, unondipedzera energy. Tengeta tova ma enemy, hatichataura straight. Ka software kekunyengerera kakaramba stola mandiri. Ka juice kana ka soda zvataka ita zvina diri. Ndogara ndairongera heartbreak. Ma pics ndakana mubini. Ndogara ndairongera heartbreak. Ndisati ndapera muviri. Yo me load, I'm feeling low. Ndine heartbreak and be single. Yo me load.